Ndi na tenda cha hivyo kuwapa chifungwa cha nafsi. Maonero edu isu movement for democratic change ndechekuti nchakakosha kuruzhinji ndechekuti upenyu hwavo usimudzike uendere mberi vakwanise kuona mabasa mabhizinesi akwanise kuti aoperate muzimbabwe. Problem dambudziko randofunga kutanga kuamerica ndereekuti hurumende iripo sanhasi kuZimbabwe haizi hurumende yakaisiwa nevanhu. Ii hurumende yakatora nyika neginya ichishandisa mauto. Saka United States inobelieva firmly on democracy and rule of law.
Saka munoona here sekuti misangano iri kuitwa iyi ine zvaingabatsire mukusimudzwa kwemasanctions kana kuti mukuonekwa kuti sarudzo dziri kuuya dziitwe zvakachena, pane iri zvazvinobatsira izvi?
I think mameeting aya anobatsira chaizvo pekutanga pakuti anobringa awareness, anounza awareness to the world community nemuno muUnited States nezviri kuitika kuZimbabwe. Ende pasarudzo rinouya mameeting akadai anopa sort of a roadmap because madiscussion acho anenge ari centered on zvinhu zvofanira kuitiwa kuti zvinhu zvienderere mberi. Pamasanctions I think US yagara iri clear from pekutanga kuti munhu wese ari kudzwanyirira vanhu o even makambani ari kubatsira vanhu vacho vari kudzwanyirira vanhu muZimbabwe achaitiwa masanctions.
Shuviro yenyu seMDC uye sevari kudiaspora kudai ndeyekuti kudii?
Isu maZimbabwe nesu diaspora chemo chedu chekutanga chihombe ndechekuti nesuwo tiwane mukano wekuti vote tichisapota mafemilis edu kumusha. Saka isusu tiri kuchema kuti nesuwo tofanira kupuhwa chiopportunity kuti tivote tiselekte maleaders atinofunga angasimudzire nyika yedu achishandisana nedzimwe nyika.